This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenye adziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechipiri, chikumi 24, 2014.
Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Jonga Kandemiri, nichitevera zvinhu zviri munhau dzedu dzanhasi.
Zimbabwe Investment Authority inoti Zimbabwe ichawana mari inodarika bhiriyoni imwe chete yemadhora kubva kune vekunze vari kusima mari yavo munyika gore rino.
Hurumende yoronga kunyengetedza America kuti ibvumidze vanhu kuvhima nzou muZimbabwe.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe iri mubishi kuronga misangano nehurumende yeAmerica kuitira kuti America isarambidze vanhu vemunyika iyi kutenga nyanga dzenzou kubva muZimbabwe. Zimbabwe inoti izvi zviri kukanganisa zvakanyanya upfumi hwenyika uye vanhu vari munzvimbo dzine nzou idzo hurumende inoti dzawandisa. America yakamisa kutengwa kwenyanga dzenzou kuZimbabwe neTanzania muna kubvumbi ichiti haina umbo hwakakwana kuti nzou munyika mbiri idzi dzichiri dzakawanda here sekutaurwa kuri kuitwa nehurumende dzenyika mbiri idzi. Pari zvino, mumwe mukuru anoona nezvekuchengetedzwa kwemhuka nezviwanikwa vaHillary Tendaupenyu vatori muno muWashington kuti vaite misangano yekugadzirira misangano ichazoitwa nevamwe vakuru vakuru veNational Parks nevamwe vakuru vehurumende vachisangana nevedare reCongress muno muWashington mukuzeya nyaya iyi. Tabata sachigaro wesangano reZimbabwe Conservation Task Force vaJohnny Rodriguez kuti tinzwewo pamire sangano ravo nezviri kurongwa nehurumende.
Inini pachangu dino ne organization yacho tunotaura kuti hatibvumiri nazvo ndava chinhu chiri panapa dimashef newakuru wakuru ari kupiwa mvumo yekuita chinhu chavanoda and one ways one marule of folk wanogarira pasi ipapo havaona kana chinhu ipapo, so therefore wanoti ban yakaitwa kuti hatisiri kuda maimports ya ivory ndiyo first thing tinofanika kuita kuti tiinforce policy iyoyo. Inava munoziva muno muZimbabwe mapolicies inochinja pazuva isemfakana munhu anochinja hembe, so unoziva kana zvinhu zvinofambira ball munhu wese anobenefita ipapo hatina problem, but the problem iri panapa kuti iwa wano wacho ane maconcession imi mukana munoita mainvestigation munotoona kuti diani odiani akalinkwa ipapo pamuri kuti diani nani ari papo diani ari kuita mari andi ndipapo panonetsa.
Ko zvavari kuti nzou dzacho dzinenge dzawandisa dzakukanganisa vanhu kwavanogara uye miti nezvimwe zvakadaro?
Munoziva pane wazhinji vanotaura but kana pasina audit yakaitwa kuti tizive kuti pane nzou dzakawanda sei muno muZimbabwe, inini pachangu ndinoda kusiyana na nyaya idzodzo.
Sachigaro wesangano reZimbabwe Conservation Task Force vaJohnny Rodriguez vari parunare muHarare. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, tabatawo mutungamiri wesangano reSafari Operators Association of Zimbabwe vaEmmanuel Fundira kuti tinzwewo divi ravo.
Iyi nyaya inokosha zvikurusa nekuti isusu muno muZimbabwe muno muAfrica chinhu chikuru chinokosha kwatiri zviwanikwa zvedu. Nzou chimwe chiwanikwa chinotarisirwa nevanhu vasina nzou kunyika dzavo kuti vazoonawo vachikwanisa kuwana nyanga dzenzou vachidzishandisa mune zvinhu zvakasiyana siyana zvakafanana nezvinoitwa mudzimba kushongedza dzimba, zvakafanana nezvinogadzirisa kana even mapiano aya anoridzwa music amunoziva aya. Tinoona kuti nyaya iyi nyaya inotikoshera zvakanyanya kunyanya nekuti vanhu vedu vazhinji upenyu hwavo vanorarama nekuti vanenge vachitarisira kuti vanowana zviwanikwa kushandisa zviwanikwa zvavanogara nazvo nekuti havana chimwe chinhu chavanotarisira zvakare iri nzvimbo zhinji dzavanogara inzvimbo dzisingakwanisike kurimika zvakanaka saka inzvimbo dzavanonge vachida kuti vachinge vawanawo mukana vakwanise kushandisa nzvimbo idzodzo nemhuka dzavanogara nadzo kuti vakwanise kuisawo vana vavo kuchikoro vakwanise kuone zvipatara vakwanise kuone utsanana muupenyu hwavo vakwanise kuonawo kana even nzira mugwagwa chaiyo yekuti vafambe kana kukwanisawo kutenga shuga nechingwa nezvinokwanisikawo kuti munhu awane uraramo huri nani saka tinoona zvichitikoshera zvikuru kuti kana tichiona kuti nyaya iyi inoaffecta dzimba dzinodarika 800,000 800,000 dzimba zvinotoreva kuti vanhu vakawanda chaizvo
asi ivo veamerica vafundira vari kuti ka hapanyatsozivikanwe kuti nzou dzirimo muzimbabwe imomo dzakawanda zvakadii nekudaro vakaregedza dzichipfurwa zvinogona kuita kuti dzitozopedzisira dzisasawanikwe zvachose
chinonetsa ndechekudai chekuti dzimwe nguva kufungidzira hakuna kunaka vanofungidzira vasina kuona umbowo hwakakwana umbowo hwatinawo isusu hunototiratidza kuti nzou dzatiinadzo dzakatowandisa kudarika dzatinokwanisa kutakura
vamwewo vafundira vari kupikisana nedanho renyu vari kuti aiwa munenge manyanyawo nyaya dzehuori imo munyaya dzezviwanikwa mune kudaro nyaya idzodzo dzinofanira kuti dzitange dzagadziriswa
nyaya yehuori inyaya ingangotaurwe zvayo pese pese hapangamboshayi huori hunowanikwa asi izvozvo hazvicho zvinokonzera kuti vanhu vazobuda nepfungwa dzekuti vamba vakanganisa upenyu hwevanhu vose vose
mutungamiri wesangano resafari operators association of zimbabwe vaemanyuo fundira vari parunare muharare
sangano rezimbabwe investment authority rinoti riri kutarisira kuti zimbabwe ichawana mari inodarika bhiriyoni rimwe chete remadhora kubva kune vekunze vari kusima mari yavo munyika pakupera kwegore rino thomas chiripasi anotipa nyaya iyi
vachitaura pakuparurwa kwegwaro remamiriro akaita zvinhu munyaya dzekusimwa kwemari pasi rose raparurwa muharare nhasi nesangano reunited nations conference on trade and development kana kuti unictad riri kudaidzwa kuti world investment report 2014 sachigaro webhoard rezimbabwe investment authority vanigel chanakira vati zimbabwe yawana mari inoita mamiriyoni mazana mana emadhora gore rino chete kubva kune vekunze vari kuuya kuzosima mari yavo munyika
gore rino tine tariro yekuti tofanira kubatawo kana 1 billion asi makore ari kuzoteera pamberi mapolisi edu anyatsogadzirika tine tariro yekuti toda kubata 2 billion ende tichiona tikatarisawo hatisi kuda kunyanyoshora but kuna ana mozambique vari kuita ma 5 billion isusu chokwadi nekungwara kwatakaita tingabva tazvitadza izvozvo gore rapfuura iri nemakore apfuura tine mukoma namurume anonzi strive masiwa akaisa $1.2 billion ari wemuno ko vamwe kavakangwarawo saye votsvagawo tofanira kusvikawo 1 billion tichidarika
vachanakira vati vane tarisiro yekuti mari iyi ichawedzerwa zvakapetwa ruviri mukupera kwegore rinouya
saka isusu vekuziya tiri kuona vachinge vari kutaurikana navo vakuru vedu vachititibatsirei nekuti vanhu havana mabasa nekuti mari munomu ichiri ishoma maus dollar anotofanirwa kunge achibva kunze nevamwe vanhu kana kuti isusu tofanirwa kunge taumba zvinhu kana kuti tadyara zvinhu zvatokwanisa kutengesera dzimwe nyika kunze kuti mari iyoyo iuye saka pane ino nguva ndine tariro yekuti munyika medu zviri kuenda zvichigadzirika zviri kuenda zvichinaka hatisati tasvika patiri kuda kusvika manzwa mafiga edu its $400 million ndo yatabata gore rapfuura iri isusu tiri kuti aiwa dzimwe nyika dziri kuwana mabhiriyoni toda kubatawo bhiriyoni gore rino
vaenderera mberi vachiti kuvandudzwa kuri kuitwa mutemo wekuendesa upfumi kuvatema nehurumende ndiko kuri kuita kuti vekunze vachinje mafungiro avo panyaya dzekusima mari yavo munyika
tave kutanga kuona maforina achiita mainquiry akati wandei kuti vainvesti muzimbabwe mazuva makore apfuura takambonetse kana nenyaya dze politics. Dobva tambonetse na nenyaya dze hyperinflation. Dobva tazombonetsana nenyaya ye indigenization isinganyasonzwisisika. Asi pane inonguva tane US dollar. Uyezve mapolicy indigenization asunungurwa. Pakuti ndikapa muratidzo ndekuti tikatarira energy kana kuti magetsi area yakadaro zvirikunze nevakuru kwete kana ari magetsi tibatsirei saka nyaya ye indigenization hatichati 51 bodo tinoti huyai titaurirane saka tirikuona vari kutaurirana
zvichakadai chipanga mazano munyaya dzezveupfumi musangano reUnited Nations Development Program kana kuti UNDP vaAmara Khune Bandara vati Zimbabwe ingangotadza kuzadzisa zviga zvakatarwa neUnited Nations zvemamillennium development goals panosvika gore ra2015 vaBandara vati chimwe chakonzeresa izvi kutadza kuri kuita hurumende kuzadzisa chirongwa chayo chekuvandudza upfumi hwenyika cheZimbabwe Agenda for Socio-Economic Transformation kana kuti Zim Asset pamusana pekuoma kwaita zvino munyaya dzezveupfumi. Ataura akamirira vaSamuel Undenge vanove mutevedzeri wegurukota rinoona nezvemari nekuvandudzwa kweupfumi vachengeta naye musara. Vanove vakafanobata chigaro chachipanga mazano mukuru mubazi rezvemari vati hurumende iri kuda mari inodarika mabhiriyoni makumi matatu kuitira kuti chirongwa cheZim Asset chibudirire. Vamusara vati hurumende iri kuvandudza mitemo yakawanda ichaita kuti vekunze vafarire kusima mari dzavo munyika. Gwaro reWorld Investment Report 2014 raburitswa neUNICTAD iro rakasainwa nemunyori mukuru weUnited Nations vaBan Ki-moon rinoti vari kusima mari dzavo vari kufarira zvikuru kusima mari dzavo munyika dziri kumavirira kweAfrica kana kuti kuWest Africa. Gwaro iri riri kukurudzirawo kuti nyika dzichiri kubudirira dziite mushandira pamwe nevamwe kuitira kuti upfumi hwadzo husimukire. Gurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa pamwe nemutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe vanoti Zimbabwe yakazvipira kushanda navose kuitira kuti upfumi hwenyika husimudzirwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Commission inoona nezvekupinzwa kwevanhu mabasa muhurumende yeCivil Service Commission inoti hurumende iri kutora matanho ekuona kuti vanhukadzi pamwe nevanhurume vapiwa mikana yakaenzana mukupinzwa kwavo mabasa. Vachitaura pamberi pekomiti yeparamende inoona nezvevanhukadzi, Commissioner Stephen Ngwenya avanga vakamirira sachigaro weCSC vaMaria Wandanzuva vati hurumende ine vashandi vechirume vanodarika zana nemakumi mana nemashanu ezviuru ukuwo vanhukadzi vari zviuru zana nemakumi matatu nezvishanu. Vati mukupinza vanhu mabasa, hurumende yava kutevedzera bumbiro idzva remitemo yenyika iro rinosungira kuenzaniswa kwemikana pakati pevanhurume nevanhukadzi. Vangwenya vatiwo vanhukadzi ndo vari kusimudzirwa zvakanyanya mumabasa ehurumende senzira yekugadzirisa mutsauko wanga uripo kwemakore akawanda. Asi vatiwo hurumende haisi kuzoisa pamusoro vanhukadzi vanenge vasingakodzeri nekuti vanhukadzi, vachiti izvi zvinenge zvisina kunakira komisheni yavo. Vatiwo vanhukadzi vane mabasa ari pamusoro uye vachishandira kunze kweHarare vari kutadza kutora mabasa epamusoro muHarare nekuti nguva zhinji havakwanisi kusiya mhuri dzavo nevarume vavo kuitira kuti vazoshanda muHarare mune mabasa epamusoro.
Vangwenya vaudzawo komiti kuti pavanyori vemapazi ehurumende makumi maviri nevapfumbamwe, makumi maviri varume vakadzi vari vapfumbamwe. Vativo pazvinzvimbo zvepamusoro muhurumende zvinosvika mazana mashanu nemakumi masere nezvinomwe, vanhukadzi vane zvinzvimbo mazana maviri nemakumi mana ane chimwe chete, vanhurume vaine zvinzvimbo mazana matatu nemakumi mana nezvitanhatu. Panyaya yekuti vanhukadzi havasi kubatwa zvakanaka munyaya dzekukwidziridzwa pamabasa nehurumende, vangwenya vati izvi hazvisi kuitika nokuti komisheni yavo yakaronga pose panoitwa izvi. vati komisheni yakaronga kuti pose panoitwa izvi pange paine vanhu vatanhatu vanobva kumapazi akasiyana siyana uye zvose zvavanoita mukusimudzira munhu pabasa zvinofanira kuongororwa nekomisheni iyi. Vativo vose vanowanikwa vachityora mirawo yeCSC vanorangwa nemitemo yebasa.
Makateerera kunefenyuro yenyu yeStudio 7 tiri kutefenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Munokwanisawo kutinzwa padandemtande redu repaInternet rinoti www.voashona.com. Zvakare website yedu www.voashona.com.
Musa kanganwa kuti munokwanisa kubatawo Studio 7 pa 919 AM, pa 4930 kana pa 12080 ne 15455 kHz pa shortwave.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika muAfrica nepasi rose.
Mudzimai wemuSudan akanga atongerwa rufu mushure mekuramba kurasa chitendero chake chechikristu asungwa zvakare muKhartoum zuva rimwe aburiswa mujeri. Magweta aMariam Yaya Ibrahim ayo anoti mapurisa asunga mudzimai uyu nemurume wake Daniel Wani pavanga vari panhandare yendege nhasi apo vanga vachiedza kukwira ndege pamwe nevana vavo vaviri. Hapana mashoko ataaburitswa kuti tinzwe kuti vasungirwei. Gweta ravo rinoti mhuri iyi yakachengetedzwa pedyo nenhandare.
Urongwa hwemutungamiri wenyika yeJapan Shinzo Abe hwekuwedzera mauto enyika iyi kunze kwenyika hwatambirwa zvine rutsigiro nePhilippines. Mashoko ekutsigira urongwa uhwu aburitswa pamusangano waitwa nhasi muTokyo navaAbe nemutungamiri wePhilippines vaBenigno Aquino. Musangano uyu waonekwa sechiratidzo chekubatana kweManila neTokyo. Nyika mbiri idzi dziri mugakava remuganhu neChina.
Vakuru vakuru vemuLebanon vanoti munhu akanga akateya bhambu mumotokari yake akaurayisa mupurisa uye vanhu gumi nevapfumbamwe vakakuvara. Izvi zvakaitika panzvimbo yekudyira muguta guru reBeirut. Kuputika kwebhambu iri kwakaitika pakati peusiku apo vanhu vakanga vaungana panzvimbo iyi vachiona mitambo yeWorld Cup.
Makateerera kuStudio 7 munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 12080 ne 15455 kHz pa shortwave.
Munokwanisawo kubata Studio 7 pachannel Zim muchishandisa decoder reWiztek kubva na 9 PM kusvika na 11 PM. Kana muri paWiztek tsvagai channel yakanzi CH Zim.
Channel Zim inoteererwa nguva dzose pasatellite TV, smartphone nepaInternet inoti www.channelzim.net.
Rimwe sangano revarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ rinoti raziviswa nebazi rezvedzidzo kuti harichabvumidzwi kupinda muzvikoro richisangana nenhengo dzaro. Tsamba yakanyorerwa sangano iri musi wa18 Chikumi nemunyori mukuru webazi rezvedzidzo amai Constance Chigwamba iyo iri mumaoko eStudio 7 inoti bazi iri ratora danho iri sezvo PTUZ yakanga yosiya zvinangwa zvayo zvekupinda muzvikoro ichipa nhengo dzayo zvipfeko nezvimwe zvinhu zvesangano iri yoita misangano pamwe nekukanganisa zvidzidzo muzvikoro. Studio 7 haina kukwanisa kubata amai Chigwamba kuti tinzwewo divi rehurumende. Asi tabata munyori mukuru wePTUZ vaRaymond Majongwe ava vanoti vachaona matanha vachatora pamusoro penyaya iyi.
Nesu tinotoshamisikawo kuti permanent secretary vomai Chigwamba ava sei vafunga kutungamidza demo pasina nhaurirano. Nekuti isu tanga tichingoita basa ratinoita mazuva ose sezvinotaurwa nemutemo wenyika. Nekuti pane mutemo unotaura kuti masangano evarayiridzi ari registered ane kodzero yekufamba muzvikoro, kwete katsamba kanyorwa namai ava vachingonyora havo tsamba yavo yavanongonyora kuti muofisi mavo yatinoti kwatiri haina mbaturo ende hatiteereri tsamba iyo nepamutare pekuti tsamba inoratidza kuti pane chinangwa chavacho kwete zvemafambiro education muzvikoro.
Asika tsamba iri kupomera sangano renyu mhosva yekukanganisa zvidzidzo.
Yezvoka, ndopatinotaura kuti kana vanhu vanotungamira dzidzo iyi vakanga vasiri ivo varidzi vebasa havafi vakazvinzwisisa. Mutemo uri kutaurwa uyu mutemo wakanyorwa muhurumende yeZANU-PF iri yega, pasina GNU, pasina chi, is statutory instrument 45 of 1998, section 6, subsection 2b, inotaura iyo kuti masangano anotungamira varairidzi anosvika kumabasa kwevarairidzi ivavo nguva dzebasa, kwete zvavava kuda kutanga kugadzira mutemo munyowani wavo wega wavari kunyora nezvakawanda zvatisingadi hedu kutaura iye zvino. Isu tiri kuti mutemo ngavaunzwisise, ngavasapinza zvematongerwo enyika pazvisingadiwi.
Matanho api amuchatora sesangano pamusoro petsamba yamanyorerwai?
Chiripo ndechekuti tatotanga nhaurirano naminista vadokora vanditifonera ini nezuro vakanditi tichasangana musi wesande pavanodzoka kuBrussels kwavari. Asi chiripo ndechekuti hatisi kuda kuti nyaya iyi ikwire mutarara, nekuti tinogona kukomplaina kumasangano eEducation International kwatinonotaura kuti hurumende kana maitigwamba vaakuda kusarudza PTUZ, nekuti mamwe masangano ese ari kufamba muzvikoro achingoita zvatiri kuita, sei vaakuda kunotinanga-nanga nesu tega.
Vanga vari munyori mukuru wePTUZ vaRaymond Majongwe vari parunare muHarare.
Zvichakadaro, sangano iri rinoti harisi kutambira mari dzekubatsirikana dzakapiwa varairidzi vekumaruwa sezvo dziri shoma uye pasina kujeka kuti urongwa uhu huchafambiswa sei. Hurumende yakazivisa kuti yakadzosera mari dzekubatsirikana dzeraw allowance idzo dzakanga dzambomiswa muna 2009. Varairidzi vanenge vopiwa zvikamu zvishanu kubva muzana zvemari dzavanotambira pamwedzi.
Asi mutungamiri weZimbabwe Teachers Association kana kuti ZIMTA uye vari sachigaro weApex Council vaRichard Gundani vaudza Studio 7 kuti mari iyi ishoma zvikuru pachitariswa kuomerwa kunoita varairidzi vekumaruva. Hatina kukwanisa kuti titaure navaGundani nguva ichiripo kuti tiende pamhepo. Tabata zvakare munyori mukuru wePTUZ vaRaymond Majongwe kuti tinzwe zvizhinji.
Hachizi chinhu chitsva, hachizi chinhu chaitika nhasi. Imari yakatoiswa pamari yaikomplainwa navarairidzi kuti haikwani. Vakawanda vaitoitsvaga, zvakafanana nekutsvaga tsanga yemhodzi muzvigate ziguru. Iye zvino chiripo ndechekuti 5% iri kutaurwa iyi haitokwani. Isusu sevashandi takanga tati tiri kuda 20%, asi iye zvino ndezvekuti hurumende yati yatipa 5% backdated yoita $15. Ungauri munhu akakwana here anopururudzira $15? Ndochekutanga. Chepiri ndechekuti hurumende ngaibude pachena kuti iye zvino izvi vanhu vacho vanobatwa nemari yerural allowance ndevapi. Mari yacho inenge ichikaukuletwa kuti imari rural area yacho inodefinewa sekubva kupi kuenda kupi. Zvese izvozvo hatizvizivi. Ngatisatambei nemashoko tichiudza vanhu zvinhu zvisizvo. Isu tiri kuti hurumende ngaipe vashandi vayo pekuvaka dzimba. Zvema$5 zvavari kuda kutitaurira izvi hatizvikurudziri ende hatisi kuzvida.
Saka mune matanha amuri kutora here kuti mujekeserwe zvamuri kutaura izvi?
Misangano iri kuenderera mberi. Musi wechishanu kune musangano nehurumende watakawirirana kuti uchaenderera mberi, ende tinodavira kuti tichatora mukana iwoyo kuti tipire hurumende nyunyuto dzevashandi vatinomirira, nekuti iye zvino kana tikanoongorora tsamba dzandiri kunyorerwa nemashoko ari kubva kumamemba vedu, vari kuti havana kutomboona mari yacho iyoyi yavari kuti vakapiwa. Saka zvinyunyuto zvedu zvakawanda zvikuru, ende tinodavira kuti hatisi kufara nepamusana pekuti hatina chatawana, nekuti hurumende yaibva yabuda pachena kuti muna July haigoni kuwedzera mari. Saka vanhu vanga vakamirira mari yemuna July hakuna. Saka tingafarire $15 here? Isu tichitaura kuti tiri kutambura, marenda akwira, magetsa akwira zvese. Saka hatingafariri kuti tapuwa njere dzemombe, iyo mombe yacho ichifamba iine vanoikama mukaka ichienda kwairi kuenda.
Vanga vari munyori mukuru wePTUZ vaRaymond Majongwe vari parunare muHarare neStudio 7.
Mm-hmm. muchirongwa chedu chelive talk na 8:30 p.m. tiri kutarisa urongwa weZimbabwe wekuti America ibvumidze zvizvarwa zvayo kuvhima nzou muZimbabwe, nyanga dzacho dzichikwanisa kuti dzinge dzichiunzwawo kuAmerica.
Tutumirei matext message panamba inoti 1-202-465-0318 muchitudza namba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai kuti mutaure pfungwa dzenyu palive talk.
Kana muri kunze kwenyika munogona kufona panamba dzinoti 1-202-617-2077 kuti mutaure palive talk. Munau dzedu dzemitambo, vatsigiri vemitambo wenhabvu munyika vanoti vari kufara nekutambwa kwakaita nezvikwata zvemuAfrica mazuva maviri apfuura kumitambo ye 2014 World Cup iri kutambirwa kuBrazil. Nasi chikwata cheIvory Coast chichatamba neGreece muGroup C, umo vazhinji muAfrica vakatarisira kuti Ivory Coast irakashe Greece kuitira kuti ipinde muchikamu chechipiri chemakwikwi aya. Zvikwata zvegroup D zvinoti Italy neUruguay zviri kutamba pari zvino. Costa Rica iyo yakakwanisa kuenderera mberi mumakwikwi aya iri kutamba neEngland. Zvibodzwa zvakamira zvakadai: Italy 0 Uruguay 0, asi Italy iri kutamba nevanhu gumi nekuti pane mumwe weItaly Marchisio apuwa red card. Pane mumwe mutambo uri kutambwa pari zvino, England neCosta Rica dzichiriwo mangange 0-0. Mugroup C, Japan ichatamba neColombia. Japan inofanira kukunda kuti ipinde munyika gumi nenhatu dzichakweshana kuitira kuti pabude nyika sere dzinopinda maquarter finals. Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 ataura nemuongorori wenhabvu Ezra Chisa Sibanda kuti tinzwe maonero akwe pamakwikwi e2014 World Cup.
Vanogona vari kufara chaizvo nekuti pari zvino kana chitarisa zvikwata zvinoti Algeria, zvinoti Nigeria, zvinoti Ghana neIvory Coast, tinotarisira semaZimbabwe semaAfricans kuti China mberi kusecond round. Chikwata cheCameroon tinoziva kuti chadobuda zvazvo, bati vanhu vakatofara chazvo chiona chikwata cheGhana chitsvaya kukunda chikwata cheGermany. Zvakare vachitarisira chikwata cheAlgeria chikunda zvakanaka. Saka vanhu vakawanda vari kufara chaizvo, vanoziva kuti zvikatamba zvakanaka togona kupiwa maybe 7 more slots kuWorld Cup ichatevera mugore ra22 especially nana Qatar.
Zvii zvingadzidzwe nezvimwe zvikwata zviri munyika? Takanyanyotarira chikwata chemaWarriors pane kutamba kuri kuita zvikwata zviri kuWorld Cup pari zvino.
Chokudzidza handingati maplayers adzidze, but maplayers eZimbabwe vari kufara kana vatomotivhetwa nenyaya kuona mamaplayers achitamba. Vanofanira kudzidza vanhu vanotungamira nhapo muZimbabwe kana vachiona organization iri kuita ikoko, organization inoitika kunana Ghana, kunana Nigeria, nana Ivory Coast. Vanokwanda vari kubvunza kuti ko vaWest Africans chii chavanoita zvakanaka kuti vabudirire kudai, but vanhu havazivi kuti zvinotanga musoro ikoko kune vanhu vanotungamira bhora. Asi tofunga kuti vini Zimbabwe vanotungamira nhapo vanozozoona kuti aiwa organization ndiyo akakosha. Kurekera zvecorruption nematch fixing zvese zviya zviya ndo zvinogona kugadzira bhora reZimbabwe.
Tinoonazve kuti vazhinji vari kutamba muzvikwata izvozvi zvamataura zvekuWest Africa neyo North Africa vatambi vechidiki. Zimbabwe ine junior policy here yaingazokwanisa kushandisa mune ramangwana kuti tigoonawo vamwe vatambi vechidiki vachiendawo kumakwikwi akadai seWorld Cup vachibva imomo muZimbabwe?
Zimbabwe aina youth policy. Toziva Marvelous kuti Zimbabwe vakasuspenda maunder 20, under 23, under 18. Havasi kukwikidza muAfrica nenyaya yekuti FIFA yakanzi haina mari. Saka pari zvino Zimbabwe haisi kutarisa bhora rechidiki, havasi kutarisa youth policy, hapana izvozvo. Saka bhora reZimbabwe tinongotaura kuti maybe makore magumi maviri ndokwakuchadzoka Zimbabwe. Pari zvino hapana youth policy, hapana majunior leagues Zimbabwe. Zvakare makantis iyayo haatarisi Zimbabwe nenyaya yekuti Zimbabwe ine bad image munyaya dzematch fixing. Mascandals anogara chiitika kuZimbabwe vanoziva kuti aiwa mascouts haendi kuZimbabwe nenyaya yacho yematch fixing iya.
Avo vanga vari muongorori wenhabvu vaEzra Chisa Sibanda vachitaura vari parunare Bulawayo naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Africa ichine zvikwata zvina zvinoti Ivory Coast, Algeria, Nigeria neGhana zvine mukana wekuenderera mberi mumakwikwi aya kana zvikarova zvikwata zvazviri kutamba nazvo. Sezvango yedu yapera rigaiti mbotarisa musoro yenhaudza nhasi.
Zimbabwe Investment Authority inoti Zimbabwe ichawana mari inodarika biriyoni imwe chete emadhora kubva kune vekunze vari kuuya kuzosima mari munyika.
Hurumende yoronga kunyengetedza America kuti ibvumidze vanhu vayo kuvhima nzou muZimbabwe. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Nenwenyu Blessing Zulu ndokusiya mina Chris Kande na Jonga.